exclusive from ZambianMusic24.com.
The angels bow down when the thought of you. Darkness gives way to the light for you. The price that you paid for me to be born again. Hosanna, forevermore. He that dwells in the place of the Most High shall abide in the shadow. I come to you, I run to you, I stay with you, oh Papa, oh.
I run to you, I come to you, I stay.
Matama katota upenyu wangu kuzikira Yesu andibata ndipo bandakaona munyika munenamo ndipo bandakaona munyika muna zvirimo chero upenyu ukaoma ndoenda kunaniko kuna Yesu hakuna ku kunyange upenyu ukavaya ndoenda kunaniko kuna Yesu hakuna kumwe kwandingaenda.
ZambianMusic24.com.